Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 12/2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weZANU PF ari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanosangana nenhengo dzekereke Johann Masowe kuMashonaland Central. Ukuwo mutungamiri weTCCC vaNelson Chamisa votarisirwa kuita musangano mukuru nevatsigiri vavo kuMasvingo Mangwana. Tichakupai zvabuda mitambo yechibuku Super Cup yatambwa munyika nhasi. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti TCCC Raita musangano wekutsvaga rutsigiro munkulumane 12 kuBulawayo. Bato iri ratora mukana wemusangano uyu kuratidza nhengo dzaro 12 dzichakwikwidza dzakamirira bato iri musarudzo dzeparamende mudunhu reBulawayo mushure mekunge nhengo idzi dzachenurwa nematare edzimhosva kuti dzikwikwidze. Kuti tinzwe zvatora nzvimbo tabata mutevedzeri wemutauriri webato iri vaGift Ostalo Siziva.
Tanga tine musangano wedu weconstituency kunkulumane 12 patanga tichisangana nezvarwa zvekunkulumane nekupelandaba nekusizinda patachikurukura nyaya yedirection yedu yemuparliament takusvika pasarudzo vazhinji vanenge vachida kunzwa kuti imisa MP vasiziva ndezvipi zvamuchatiitira saka tachipara urongwa our agenda for parliament our 10 point plan yekuti kana tapinda muhurumende tine tigadzira zipi ta wana mkana wekutaura apa ta agenda yehurumende kuti kana tapinda vachamisa ndezvipi zvavanenge vachigadzira tataura nyaya yematitle deeds achapiwa vanhu nyaya yekudzidza mahara primary education free from grade 1 to 7 tadiscussa nyaya free primary health care tataura nevanhu maerana nenyaya dzatira kugadzirisa kudzosa Zimbabwe into the common wealth nedzime maplatforms enyika dzakasiyana siyana tataura again apata agenda yedevelopment kuvaka kwemugwagwa matractor per district tataura nyaya dzekuvakwa kwemahospitals per district tataura nyaya yekuvakwa kwemaclinic tataura nyaya yekusimudzira upenyu hwevanhu nekuti maZimbabweans atambura vanhu vari kutarisira kuti muZimbabwe muite shanduko vanhu vaneta nenhamo masoja mapurisa maCIO tataura nyaya yemasalaries emacivil servants above poverty datum line kuti munhu wese nekudempoliticiza my institutions of the state kuti their fidelity even into the constitution of the country saka ndozvatachikurukura tagamuchirwa nevanhu neruzhinji tafarira nekuti vanhu vese vari kuziva kuti ndiwo makandidate edu eTCCC nekuti munoziva ZANU yanga aita chitsotsi chekutira kubiridzira saka tachiintrodusa makandidates edu kuti kana tiri kunkulumane kuchabalala nepelandaba constituency our member of parliament ndava Gift Ostalo Siziba kana tiri kunuveve ndivabhajila kana tiri kupumula ndavasicelesire mahlangu kana tiri kutumbani candidate wedu weparty official ndi please do saka tachiintrodusa makandidate edu nekuintrodusa wa governance acho
Mangwana mune humwe urongwa here huri kutarisirwa kuitwa nemutungamiri webato renyuva Nelson Chamisa.
Kana tichange tichisimuka kuno kuBulawayo takananga Masvingo province pachanga pachitaura mukuru vari gore Nelson Chamisa vanenge vari kuMasvingo vachibvako vachananga kuChiredzi kuti vataure neruzhinji revanhu vari kuMasvingo kuti vazive kuti Zimbabwe dzayakuya vazive agenda saka takurudzira vanhu vedu kuti vagadzirire musangano wemangwana kuMasvingo. Uye takagadzirira futi kuno kuBulawayo musi wa 2030 kuWife City Sports Stadium pachange pachiuya vazvikwa nesenchamisa.
Vangawari mutewedzeri wemutauriri webato reTriple C vaGift Ostalo Siziva vari parunhare kubulawa ine Studio 7. Zvichakadaro, mutungamiri webato reZANU PF vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaitawo musangano kuGora kumadziwa mudunhu reMashonaland and Central nenhengo dzekereke Johani Masowe dzabva kunyika dzakasiyana-siyana dzichisangana pamusangano wadzo mukuru wepagore. Kuti tinzwe zvatora nzvimbo, tabata vakafanobata chigaro chemushandi mukuru muhofisi inoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira.
Zvara nhasi mutungamiri wedu weZimbabwe uye ariye munyoro mukuru weZANU PF vaMnangagwa wangu ari kuMashonaland Central, kwanga kune ungano yemapostori eJohani Masowe. Uko vangu vachionana nemapostori abva kunyika dzakasiyana-siyana, vangu vachifamba neshoko ravo rerudo rorunyararo nerokuvaka nyika.
Tiri kuona kuti kwasara mazuva gumi nerimwe chete kuti nyika ipinde musarudzo. Zvii zviri kuvimbiswa nebato renyu reZANU PF mari riri kutsvaga rutsigiro?
Isu seZANU PF tiri kugadzira nyika, tisi tungamugona waMnangagwa. Zvaizvezvi ZANU PF ndoiri kuita mabasa akanaka yoga mukati menyika yeZimbabwe. Zvaizvezvi vaMnangagwa ndooga munhu akakodzera kutungamira Zimbabwe, nokuti ndiye oga munhu ari kuita mabasa anobatika anooneka. Vamwe china nechocho vakachipiwa, mari dzacho vakadzisvitswa, mari dzodzo vanotora zuva nezuva pavanhu veparking, asi chinobuda pairi hapana.
Pane vamwe vanoti zvamuri kuvimbisa kuti muchaitira vana veZimbabwe kana bato renyu rakavhoterwa kuti ridzoke mumasimba, zvinhu zvaifanira kunge zvakaitwa neZANU PF sehurumende mumakore makumi mana nematatu adarika. Munoti
ari awo mashoko ekuti kwanzi ZANU PF yanga ichifungwa kunge yakaita izvi makore ose apfuura. Hatirambi kuti sure kune zvaachifungwa kunge zvakaitika, asi nokuda kwezvimubingaidzo zvakati wandei pane zvinenge zvaikonesa kuti zvinhu zviite. Asi chakakosha ndechekuti zuva ranhasi timire pano tinotarisa kuti tavepi. Tiri kutarisa kuti isu pamakore mashoma apfuura iwawa taita zvizhinji kupfuura kana mamwe makore api kubva nyika ino ichitanga kusvika zuva ranhasi. Nepanguva yaiva navarungu, zvimwe zvairongwa navarungu vachisiya vasina kukwanisa kuzviita, tazviita tazvipedza. Zvimwe zvavaironga vachiti tichahoita nerimwe ramakore tisita kuzviita negore rino. Hazvirambiki kuti vaMnangagwa vaunza infrastructural development isanhu yakamboitika muZimbabwe. Ingava migwagwa, angava mabridge, angava madhamu, tavhura ndima dzekurima almost 40,000 hectares icha. Tine Binga Crown, tine zvinhu zvizhinji isa zvaitwa naMnangagwa. Solar power, wange unit 7 and 8. Zvose zvinhu zvangoitwa pamakore mashoma apfuura iwawo. Mukaona munhu onongedzera kumakore okumasure achitadza kuombera nokutenda zvairika pamakore iwawa mashoma apfuura. Iyeye munhu haana chake chokuti anongedze chaanenge akaita.
Vanga vari vakafanobata chigaro chemushandi mukuru muhofisi inoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira vari parunhare neStudio 7. Zvichakadaro, mumiriri weNorton muparamende vari nhengo yakazvimirira vaTemba Muliswa vaitawo musangano wavo wekutsvaga rutsigiro mudunhu ravari kukwikwidza vari reNorton. Hatina kukwanisa kubata vaMuliswa kuti tinzwe kuti musangano wavo uyu wafambawo sei.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau Zedu.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mamiriro ekunze asina kunaka ari kuenderera mberi nekukonzera kusagadzikana muChina, uko mvura iri kunaya zvakasimba yakonzera kuondomoka kwevhu nekuzarisa kwenzizi nyika yose. Sanganore naure urumende razivisa kuti kumaudza nyemba kwakadziwa kumawirira kwenyika iyi vanhu vangangoita vaviri vakaurayiwa nekuondomoka kwevhu kunze kwechiyang uye vanhu gumi nevatanhatu havasi kuzivikanwa kuti varipi. Dzimba mbiri dzakaeredzwawo mumafashamu akaipisisa aya. Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu muNiger anochidzana nehurumende yechiuto anoti nzira chete yekudzivirira kusavirirana kuri munyika iyi pakati pemauto akabvuta masimba nenyika dzemudunhu dziri kuyambira kuti dzichashandisa chisimba kuti dzidzose mutungamiri akabviswa pachigaro kucherechedza hurumende itsva kuti ndiyo yave mumasimba. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunombopiwa naMavelas Nhlanganya uye weStudio 7, asi nhasi munochipiwa neni Jonga Kandemiri. Nhasi ndaita hurukuro nemumwe murwiri wehondo yerusununguko wechidzimai amai Margaret Dongo. Takatarisa zuva remagamba riri kucherechedzwa nemusi wemuvhuro svondo rinouya tichida kunzwa kuti upenyu hwemadzimai akarwa hondo hwakamira sei.
Tanga kundirwadza chaninga taurizivara nhasi kuti tino madzimai akarwa hondo anoti highlighted. Unoziva here kuti kune madzimai akarwa hondo akasvika mufrant vakafrantfrant nevakavata makidi nevarume side by side havana nobody talks about them. The same vakadzi vavo ndikakupaurirai kuti majority emahovhutenzi vari kukanga waya upenyu hwavo hwakaoma fanika nhasi ndinobva kushushikana kuti takusvika mugore rechi44 and tamakuri akasumuka achinda kunotaridza nekuono vakuru minyaya yekunge vachiiaiichamuti kuti vaiva vachitambira dzatainenge ri 16,000 rpg haisi kuvafanira paupenyu hwavo. Tarisai kuti vari pari kusea vakanyatsobata kuti vangani vese angari makomanda kuhondo nevakadzi vakaita sana Sembia vakarwa hondo vakasa anawadzanai anani vakawanda zvinengesiu hapana kumakabhuira kunational hero ivonditinational hero sketa ndiye manationalist manationalist anoenda irimo shamari dzavo nevakambosungwa uinovakarwa kuchaiwo
chii chikonzero chiri kuita kuti ivo vakarwa hondo vechidzimai ava vange vasingacherechedzwe kana kupiwa chiremera chamuri kutaura izvi?
Inyaya hombe, inyaya hombe pakuti unoziva kuti patakaenda kuhondo hatina kuzvidzwa nezano kana tinezano takaenda tichibva kuchikoro vanongozoweta chinhu kana vapiwa direction vekaweta rinemaovhiten ende kuiuuna vaka direction zvitoazihirozvidzeri vachifunga kuti takapusa hatina kupusa hatingangoramba tiri zvikukodzo taneta taneta upenyu hwekugara makomredi hunorwadza ee takasiyana hunorwadza upenyu hwekugara makomredi mari yavari kutambira inorwadza penzeni yacho haitaurike inotinyadzisa.
Asi tikaona mazuva apera hurumende ichinyora mazita evakarwa hondo pamwe chete navana Chibwido navana Mujibha vakabatsira munguva yehondo, hamutarisiri here kuti vave kuzocherechedzwa vanhu ivava muri kuti vari kutariswa nekunze kweruoko nehurumende?
Aya munoziva zvato zvakanaka here? Anditi tiri kuenda kumaelection ndeinonzi election kiniki muchirungu kudai vanga vachida kuvapa mari vakadii kuvapa because inini ndaandiri pavetting ndirimowo vamwari vheka vanhu ivava some 4 months ago 5 or 6 I don't know ndikundicharodi nanhasi havasati vavabhadhara why ende vanhu ava vanga havana kubhadharwa for the past 43 years vakuzorecognizwa nezivo maelections gore remaelections ndopavakurecognizwa kuti aya mamamavo vakabatsira muhondo ana Chibwido ana Muchiga nevamwe maizvina zvangatina kuzvizvito kwati zvevaziya gorino 2023 ende 2023 yacho zvikuva chada kuvamasira vachava masira rini ndopane question yangu why ye maelections kana makaperekedza pane vamwe macomrades maleaders edu anga ari muhigh command vamwe vacho vakanga vachida kutokanga waya vamwe vacho upenyu wavo hakutauriki hacanti mention manemes avo hafiezinenzi vakapiwa motikari mbishi towards elections vakapiwa motikari asi vaka 23 years dzese dzivanga vachigara panga madesiion vakapiwa motikari izvozvo towards elections saka komana kana kuri kuti vanhu vanorangarirwa gore remaelections zvinhu zvinga kufadzo here kana uriwo pabasa rako nzwa unongorangarirwa chete kana paita chimwe chinhu chaiatiotiugadzirisa
asika mai dongo tinoona kuti muhurumende mune vamwe vechidzimai vamakarwa navo hondo varimo imomo kumusoro uku havasi kutaurwo here vachimirira kana kurwira madzimai
chokwadi variko chokwadi variko bati dambudziko ratinaro nderekuti hani vanokwanisa kutaura vacho vashoma vamwe vacho ndaitombotaura navo vachidi magiti akasungwa mbira dzakona unotaura uri kai ende unosapotwa nani tiri vangani osaemaissues avairedza neni madimakangodaro henyu but tioneo patakamira pacho tiri vangani unotaurirani kana dai muri mucabineti macho ungauye nenyaya yaunoti ndiyana nokusupport those the majority vari mahouse saitha manationalist kana kuti mike detainees kana kuti maexprisoners saka handi tinotaura tiri papi
manzwa hurukuro yataita nemumwe wevanhu vakarwa hondo yerusununguko wechidzimai amai Margaret Dongo vari parunare muHarare nestudio 7 iye zvino tinokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu cheour lives upenyu hwedu tiine hurukuro nemunyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo tichitarisa mutemo mutsva weLabour Amendment Act.
Vajonga zvakavhengana vhengana pane zvimwe zvatinoti apo vaedza pane zvabatabatwa zvokuti vashandi vanogona kubenefita maprovisions aripo ari positive asi pane zvimwe zvakare zvatiri kuona kuti havana kana kumbobata kana kuti vashandi vachagara vakadzvanyirirwa
zvakaita sezvipi vamoyo
nyaya yekupenalize vashandi kuti vaorganiza mastrikes mapenalties anopiwa hatisi kuona kuti tichawirirana panyaya iyoyo nenyaya yekuti iri kubata chaiyo pamaconventions akaratifaiwa nenyika asi pane zvimwe zvatiri kufunga kuti paedzwa kugadziriswa patinotarisa kuti vaya vanonegosheta kumakwasi bodies state kuti ministry inenge iri responsible inofanira kuva iripo kana kuti minister anofanira kuisa munhu ane mandate pakunegosheta nevashandi nenyaya yekuti panguva yapfuura taona vanonegosheta kumaworkers committees kuti mabazi ehurumende vanoti havana mandate inobva kuvakuru vakuru kana kumaprincipals iye zvino mutemo unoti principal anofanirwa kuva achirepresentwa pacollective bargaining pavanenge vachitaurirana nezvemari saka ipositive development iyoyo kune vaya vanoshanda kumabazi anechekuita negovernment
munoona here mutemo uyu uchitambirika kuvashandirwi nevashandi vose
unogona kuva usingafadzi vashandi unogona kuva usingafadzi vashandirwi asi wamutemo pane zvimwe zvisingatifadzi isisu tinoshanda maworkers asi hakusina zvokuita except kuti tikwanise kuita advocate kuti kuitwe mame ma reforms. Tinoziziva tese kuti kana kwane mtemo kutanga kuita ma reforms zvinotora nguva kuti tive nemtemo uyo uyo zvino makore nemakore takapedzisira kuita an amendment after that zuva judgment muna 2015. Saka azvisi nyore mtemo wapo vakawanda vasikufara nezvavo pane ma sections asinga kana ma provisions asingafadziva ma employers pane ma sections asingafadziva vashandi.
Tinonzwa kuti mutemo uyu wakabatawo nyaya dzema tenete kana kuti nguva inopiwa munhu kadzi akazvitakura kuti aende kunosununguka. Zvii zvakawandudzwa nemutemo uyu?
Ichokwati kuti maternity leave ya alainwa ne constitution. Saka zvinoreva kuti ma restrictions anga aripo pa kuti munhu anofanira kuenjoya maternity leave kamwe chete na employer mumwe chete ahusipo. Ipositive iyoyo, asi zvataichemera zvimwe taichemera ya tinoti pachirungu paternity leave. Ndiyo yokuti kana mukadzi asununguka murume apiwe nguva yekuchengeta mumwe wake, iyoyo hatina kukwanisa kuiwana.
Takanzwawo kuti amendment iyoyi kana kuwandudzwa kwemutemo uyu kwakabatawo mashandiro evashandi vari kudzidzira mabasa kana kuti vari kuita inganzi pachirungu apprentice. Zvii zvakashanduka?
Hongu ndemamwe mapositives aripo, tingati zvajekeswa kuti vechidiki vari kudzidza iyo zvino zvajeka kuti ari kuchikoro munhu akaita sei anofanirwa kuva achibatwa nenzira ipi. Munhu ari pacontract mushandi, like mushandi wese anongobhadharwa mari yakafanana nevamwe vashandi, kana kuti maworking conditions anongofanana nevamwe vashandi. Zvinongosiyana chete inguva yekushanda. Mumwe anenge ane nguva yokutanga basa nekupedza, tingati ma fixed term contracts. Mumwe anenge ane silent contract, tingati term without limit. Zvinoreva kuti munhu anenge ari pa permanent.
Manga makateerera kune munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vari muHarare. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu, Our Lives. Munhau dzemitambo. Makundano echibuku Super Cup apfungaidza utsi nhasi masikati apo Dynamos yapinda mukota final. Murairidzi weDynamos mutsva Genesis Mangombe atambirwa nerufaro mushure mekunge chikwata chake chapinda mukota final yechibuku Super Cup zvichitevera kurova kachaita Simba Bora 1-0 muBaba Field Stadium kuulawayo nhasi masikati. Mune mumwe mitambo, FC Platinum yaita 4 yada 0. Chicken Yin 1, Green Fuel 0. Blauwe Chiefs iri kusangana neHighlanders mangwana. Kwotiwo mutambo unoteverwa zvakanyanya nevana veZimbabwe wepasi rose wenhabvu weEnglish Premier Soccer League wakatangawo neZuro apo Manchester City yakarova Burnley 3-0. Mimwe mitambo yatambwa nhasi uye mimwe iri kutarisirwa kutambwa mangwana. Totarisa makundano e-2023 FIFA World Cup. Mutambo pakati pezvikwata zvine mukurumbira Australia neFrance wasvika mumapenalty. Australia ndokukunda 7-6 nekutora tikiti rekupinda musemifinal. England yaitawo zvakare mashura apo yarova Colombia 2-1. Makundano aya ari kupera musi wemugovera svondo rinouya.
The Voice of America.
Imwe yenhengo mbiri dzechikwata chemimhanzi cheinsimbi zvezvwane dzakashaya mutsaona yemotokari svondo rapera, Elvis Maeli Mate aradzikwa nhasi kucholocho. Mumwe wake Tembinkosi Maviri Mpofu arikutarisirwa kuradzikwa kubulawayo mangwana. Vaviri ava vakapiwa ruremekedzo rwevarwiri verusununguko nehurumende zvaona mauto achiridzira pfuti mudenga sekuremekedza mufi uneruremekedzo runopiwa panoradzikwa magamba. Kambo GPS kubva kuchikwata cheinsimbi zvezvwane. Tinoti zororai murugare vakomana. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri webato riri kutonga reZANU PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanosangana nenhengo dzekereke Johani Masowe kuMashonaland Central. Ukuwo mutungamiri weTCCC vaNelson Chamisa vanotarisirwawo kuita musangano mukuru nevatsigiri vavo kumasvingo mangwana. Dynamos inobudirira mumakwikwi eChibuku Super Cup. Mushire mekunge ya kwanisa kuwina mutambo muwe kutanga uri kutungamirwa nemurairidzi mutsva wechikwata ichi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusemwe na Praxidis Jeremiah.
Soku isikati senda baku VOA ndebele.